kwazwai 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 muri Zimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega ini ndini Maikove nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yehuori munyika muchirongwa tina vaAshton Bumira vesangano reYouth Forum Zimbabwe sangano iri rakabva kuburitsa tsvakiridzo iyo yatinoti nechirungu report pamusoro pezvenyaya yehuori munyika tatibate vaBumira tinzwe zvizere pamusoro pezvetsvakiridzo dzavo vaBumira ndino mukamuchira muchirongwa tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvetsvakiridzo dzenyu
ndinotenda mukoma hoyo patsvagiridzo yatakaita sesangano revechidiki takanga tichitarisa vanhu vakawanda tichida kuona maonero avo tichida kuona kuti nyaya dzehuori idzi inyaya dzavanoziva here inyaya dzavari kuonawo here dzichiitika even mumanharaunda dzavanenge vachigara takatarisa vechidiki vane makore ivo vanobva pa18 kusvika pa35 tikazotarisa zvakare avo vakuru vanobvawo pa36 zvichienda kumberi tichitarisa vanhurume nevanhukadzi tichida kunyatsonzwisisa kuti mukugara kwavo nhau yezveuori inhau dzavari kunzwawo here uye inhau dzavanonyatsonzwisisa here zvakabuda pachena kuti pavanhu vese ava vechidiki vanosvika ivo 59% vakarakidza kuti nhau yecorruption nhau yehuori inhau dzavari kuona dzichiitika munharaunda mavo inhau dzavari kuona dzichiitika mumatunhu inhau dzavari kuona dzichiitika kusanganisira nevanhu vakaita savana mudzviti inhau dzavari kuona dziri kuitwa dzichiitwa nevanhu vakaita sevanoshanda mumakanzuro nhau yecorruption iyi inhau yatekeshera inhau iri kunzwisisika zvakanyanya nevechidiki
vaBumira tichitarisa zviri kuitika munyika vaimbo veminister of health Dr. Obadiah Moyo vakadzingwa nezvenyaya yehuori vakasungwa zvakare mungati hurumende yezimbabwe iri kushanda nemazvo mukupedza huori munyika here
isusu maonero atiri kuita pari zvino ndeyekuti maitirwo ari kuitwa nhau dzezvehuori izvi hapana chinobatika chinonyatsorakidza kuti hurumende yedu yazvipira kuti inge ichipedza huori tinoona sekuti zvese zviri kuitika zvinosanganisira kusungwa kwakaita vaObadiah Moyo tinoona sekuti hurumende iri kungoda kufadza vanhu kufadza vanhu nenhema kufadza vari kunze kwenyika nenhema kuti yazvipira kunge ichiita kuti huori hunge huchipedzwa ende kumashure uko tine vamwe futi vatungamiriri makurukota ehurumende vakangombosungwa asi hakuna kwazvakambobuda zvikasvika hakuna pari zvino kubva hurumende iyoyi ichipinda hapana kana mumwe zvake atambopuhwa kana mutongo waakapuhwa wekunzi mhosva yaakapara iyi yekuita huori apuhwa mutongo wekugara kana mutirongo kwemakore akati vanhu vese ivava vari kungosungwa asi mhedzesero yacho tiri kungoona vanhu ivava vachizongobuda pasina kana mutongo wavanenge vachipiwa uye zvakare ivo mari mazuru emari avari kunge vatora hapana kana mari yatati tamboona pari zvino iri kunzi mari iyi yakwanisa kudzoswa nekuda kwekuti hurumende yatora matanho ekuti mari iyoyo idzoke
nemaonero enyu mungati huori huri kuitika munyika huri kukanganisa upenyu hwevechidiki pamwe chete neramangwana renyika here
isusu sesangano revechidiki tinoona huori chiri chinhu chakashata zvakanyanya nekuti pari zvino tikatarisa vechidiki vakawanda havasiri kumabasa vechidiki vakawanda vari kubva muzvikoro vakadzidza havana chokuita izvi zviri kunyanya kukonzereswa nehuori nekuti mukada kutarisa munyika munomu hapana vanhu vanobva kunze kwenyika vanenge vachida kuuya kuvhura mabhizimusi muno vanoda kuuya vachivhura mabhizimusi vavo munyika muine huori hwakadai nekuti vanoona kuti vakavaya vachivhura mabhizimusi avo hapana chavanokwanisa kuzobuda nacho vachienda nacho kunyika dzavo dzavanenge vakabva
haiwa hai takunzwai zvakanaka vaBumira tinotenda nekupinda muchirongwa muri yezimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa the connection muine nemike hove 8-9 PM muri yezimbabwe pano panhepfenyuro yestudio 7 vadoda kukurukura neni ndiripo patwitter nepainstagram @bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu aiwa mhuri yezimbabwe chinopururuka chinomara anokoneka ine mufaro ndinonyu mike hove tosangana nemusi wechipiri Bye-bye.